ichokwadi kuti nemusi wa 12 September takasezviri pamutemo takanyorera mapurisa tichivazivisa maererano nezvemutambo uyu wataitarisira kuti unge uchiitwa pazuva ranhasi. Nekudaro Chief Superintendent Majojo vanova ivo mukuru weinonzi pachipurisa Harare South District inova kuSouthton vakatora nguva mazuva matatu kuti vazokwanisa kutipa mhinduro yedu, uye mhinduro iyoyo yakazouya nenguva dzemazuva rodoka vachiziva zvavo kuti vakange vatirambira kuti tisaenderera mberi nemutambo uyu.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa pakukunyimai mvumo yekuti muenderere mberi nemutambo wenyu?
Chinotikatyamadza nekutinetsa ndechekuti patsamba yavo yavakatinyorera hapana chikonzero chavakatipa kuti sei varambidza kuti memoriya yaugara iyi inge ichienderera mberi. Vakangotinyorera vachitivo, aiwa, hamuna kutenderwa kunge muchiungana Mazimbabwe Grounds kuti muite mutambo wenyu.
Saka mune matanho amuchatora here ekuti munzwisise kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti mapurisa akurambidze?
Zvataita hatina kugumira pakungotambira tsamba iyoyo chete. Nezuro iyeye takabva tanyora zvakare rimwe gwaro tichiaplaya zvakare kuti mutambo iwoyu unge uchienderera mberi musi wa24 September inova weekend inotevera. Nenguva dzimwe chetedzo tichida kuona kuti vachatirambira here vachitipa zvikonzero kana kuti vachangoita semaitiro avaita ipapa. Kana zvichinge zvazoramba ipapo musi wa24 tichazenge tichienda kumatare kuti mutambo uyo unge uchiitwa chete.
Mungatitaurirawo pamusoro pekukosha kwemutambo iwoyu wamuri kuuronga uyu?
Kana vamugabe vakanga vari mutungamiriri wedu munyika yeZimbabwe, hakuna chinhu chingatikonesa kuti tivarangarire semutungamiriri wedu akambotitungamirira akatiitira zvakanaka. Tinozviziva kuti mukurarama mumwe nemumwe ane paanogona, ane paanopota. Kati ndinovimba kuti pane zvizhinji zvakagonekwa nababa vamugabe zvatinofanira kuramba tichirangarira nguva nenguva semunhu akambotitungamirirawo munyika yedu yeZimbabwe.